vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democrats Institute kana ZDI vanovira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sagaro wezesin mafingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyaronangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai, kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota, pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza, uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti maissues ari kurezwa muelectoral amendment DUI haasi kuchinja zvakanyanya electoral act. Then takatarisawo maissues acho tikamaongorora tinoona kuti mareforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaiko chaiko panoita kuti maelections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzishe pasarudzo, pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato, mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichita zvisina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara kupomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvi zvino pareforms mazhinji chaiwo chaiwo atotaura sekuti ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe zvavanozviva vanotozviignora, asi tichiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toona zvekuti futi ZEC kune maofficials macommissioners vakaita sana naJaswa Mangwana vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosapota baruto rezanopiyo, izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isusu nenisemaonero angu mareforms avari kuusira vachitenderera kuti vari kuda kugadzirisa haana maturo kupedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaalan Moyo vesangano recommunity for action in southern Africa kana kuti SIASA vati nyaya dzemhirizhonga dzatove nemunyika izvo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinouya muguva rinotevera dzichange dziri free and fair nokuda kwezvakareva zvepolice of violence, nokuda kweintimidation, kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita akatenderedza electoral process yemuzimbabwe.
Mukuru webasa Murio Agenda for Youth Transformation kana kuti RAST vatinasechirape vati nyaya yekupindira kwemadzise nyaya dzezvematongerwo enyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzise achiva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovakondrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZDI vastanford nyatsanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita seyataita nhasi mudunhu remasvingo, taure nevagari vemumasvingo kuti chiini chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasi kudayira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo, asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri weZEC vaJaswa Mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu vakaita savamadhidha madhidha vati sarudzo dzegore rinouya dzinogoenda kuita sesarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu, kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.